Asi izvi zvauya panguva iyo pasi rese riri kuchema kushaika kweaive mutambi webasketball ane mukurumbira Kobe Bryant, oyo akashaika munjodzi yekudonha kwechikopo kopo nezuro muCalabasas, California. Bryant uyo aitambira maLos Angeles Lakers ndiye mumwe wevanhu vapfumbamwe vakashaika munjodzi iyi mushure mekunge chikopokopo yake yabatira moto ndokubvira, zvichisiya vese vanga varimo vashayika. Aingove munyori mukuru weZimbabwe Basketball Association vatendai Bans Jakata vanoti varwadzikana zvikuru nekushayika kwemutambi uyu, vachitivo aive chiratidzo chezvakanaka kune vatambi vechidiki vari kukura mumutambo uyu. Bryant akabatsira chikwata chake kutora mukombe weNational Basketball Association kashanu, uyezve akasarudzwa pavatambi vairura kudarika vese asati aregedza zvekutamba muna 2016. Tombotarisa nhabvu. Dynamos iri kuenderera mberi nekuunganidza vatambi vatsva pachibuda mashoko ekuti chikwata ichi chave pedyo nekuwirirana naChristian Tuba Epupa weCameroon kuti adzoke kuDimbare kubva kuZambia uko ari pari zvino. Murairidzi wechikwata ichi Tondera Indiraya ari kuunganidza chikwata chaari kuda kuti chirwire mukombe, achiti iye ari kuda vatambi vanoziva chinonzi kutambira Dynamos chii.
Kutambira timu yakafanana neDynamos inoda pfungwa dzakasimba, nekuti timu ine vatsigiri vakawanda, itimu ine pressure yakanyanya.
Izvi zvauya mushure mekunge Dimbare yaunganidza vatambi gumi nemumwe chete vatsva kusanganisira Tino Chiunye naSylvester Apia kubva kuZPC Kariba, Timon Mvura kubva kuHange, Juan Mutudza kubva kuHerant House, Byron Madzokere kubva kuYada naMike Temwanjira kubva kuTelone. Ava vauya pamusoro paNkosi Mhlanga, Tanaka Chidoba naTrevor Mavhunga, avo vakatengwa kare vaine chinangwa chekuita zviri nani pane chinhano chechipfumbamwe icho vakapedza vari mwaka wapera. Mune imwe nyaya, zvikwata zvange zvimirira nyika zvinoti FC Platinum neZimbabwe Under 17 yevanasikana zvakabuditswa makundano eCup Champions League neWorld Cup. MaYoung Mighty Warriors akarohwa 2-0 ndokubuda mumakwikwi aya 7-0 mushure mekunge vazvamburwa 5-0 mutambo wekutanga apo vakashanya kuGaborone masvondo maviri apfuura. Asi mumwe mutevi wemutambo Muzvari Nyarai Mashaure vanoti vanasikana ava vanofanira kuramba vari pamwe chete kuchivakwa chikwata chamangwana chema Mighty Warriors.
Vasikana ndoo vanhu vachatisvitsa kure, asi panhu kuti vangombunyikidzwa chete, ende kumbunyikidzwa kwavaita iti just apa chete pamberi apa vakaramba vari pamwe chete savanhu vajairana vachatisvitsa kure sema Mighty Warriors, ende mureza wenyika yedu uchaenda kumberi because of those girls.
Kurohwa kuvanasikana ava kwakauya zvekare mushure mekunge FC Platinum ichangobva kubuditswa muCup Champions League yarohwa pamusha 1-0 neAl Hilal yekuSudan. Pamutambo wecricket, chikwata chenyika checricket chemaChevrons chiri kutamba neSri Lanka muHarare Sports Club nhasi mumutambo wavo wechipiri wematest uyo uchapera nechishanu. Asi chikwata ichi hachina Carl Jarvis uyo akakuvara pamutambo wekutanga. Zimbabwe yakarohwa nemawickets gumi mumutambo wekutanga munhandare imwe cheteyo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.